Vachitaura parufu rwavampofu avo vakashaya nemusi wechishanu chapfuura kuulawayo, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatsanangura mufi semunhu aive akazvininipisa vachiti pakawana Zimbabwe risununguko vakapinda basa semupurisa vari pachinzvimbo chepasi pasi chaconstable kunyange hazvo vainge vakadzidzira basa iri kuhondo.
To him, the supremacy to serve independent Zimbabwe was of paramount importance than the post.
Kwavari nyaya yechigaro yanga isina basa, vakashandira nyika vari mupurisa vachiita basa ravo nerudo neunyanzvi uye zvine mwero.
Vamunangagwa vati vamupofu munhu aigona basa rake, uye vakakwidziridzwa kusvika pachigaro chemutevedzeri wemukuru wemapurisa, vakawanawo mhenduro dzakawanda dzekugona basa kusvika muna 2003 apo vakasiya basa. Vati mapurisa anofanira kutevedza gwara rakafamba navamupofu, uyewo vati hurumende yavo ichatsigira mapurisa nezvikwanisiro zvese kuitira kuti akwanise kuita basa ravo nemazvo.
Let me end my address by asking us to emulate
regai ndipedzise ndichiti tese tinofanira kutevedza zvaiitwa navamupofu avo vakatisiyira chiga cherudo kuda nyika yedu pamwe nekudanana zvisinei nekuti munhu anobva kudunhu ripi.
Vaenderera mberi vachiti vana veZimbabwe vanofanira kudzivirira rusununguko rwavo urwo rwakaunzwa nevanhu vakaita savamupofu. Vati nekuda kwekuzvipira kwevanhu vakaita savamupofu, Zimbabwe yakatora mapurazi evarungu uye hurumende yavo ichatora minda kune vasiri kuishandisa ichipa kune vechidiki. Vamupofu avo vange vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa vakaenda kuhondo muna 1975 uye vasiya mudzimai nevana vana nevazukuru vatanhatu. Kuhondo vaizivikanwa nezita rekuti Matsatwa Witness Mushanga. Panyaya yeCOVID-19, vamunangagwa vati ivo nenhengo dzedare ravo remakurukota vachabayiwa nhomba yekudzivirira denda iri, uye hurumende yavo iri mushishi rekutsvaga mushonga wekuti wese anoda kubayiwa nhomba abayiwe kuti azvidzivirire. Zvichakadai, Soja Love, uyo akapiwa ruremekedzo rwedunhu kana kuti provincial hero, aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills pachiitiko chapindwa nevatsigiri vake vakawanda vachityora mutemo wekudzivirira COVID-19. Mazana nemazana aungana kumakuva eWarren Hills achiparadzana naSoja Love, uye vange vachitungamira chirongwa chekuradzikwa kwake vatadza kudzinga vanhu kuti pasare pane vanhu makumi matatu chete sezvinodiwa nemutemo weNational Lockdown wekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Hatidi kuti muzotanga kuti mayouth haana oto taku kubvisai by force, asiri family ngabude tudzonera makomrades.
Vataura vakamirira mhuri yake vaSolomon Musaka vatenda mhomho yaungana nhasi vachiti kunyange hazvo varasikirwa nekushaya kwaSoja Love, vasimbiswa nekufara nerudo rwaratidzwa nevaimbi, shamwari, vatsigiri vake pamwe nehurumende.
Nhasi, you came in your numbers. Kune COVID mazuvano, but maratidza kuti ha COVID or no COVID, tiri kuenda kunoviga umwe wenyu. I thank you so much for telling us.
Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau vange varipowo vakati kunyange hazvo vazhinji muri yake vange vasingatsigiri kuti aite zvemimhanzi, vakaona tarenda rake abudirira pabasa rake.
The rest of the family were against his choice to pursue music as a career, with one relative asking him, wakamboona ani gwenyambira kwamusaka. However, as he's telling me his career is gone, so was right.
Soja Love akaimba dzimbo dzakawanda kusanganisira pamamonya ipapo, kana ndafa dai upenyu hwaitengwa nedzimwe. Soja Love akashaya nemusi wechipiri mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.